Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinenge tasvika pane zvataitemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazigi yapera kudhindwa.
Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefiwok hurumende iri kuramba. Right, saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende. Oye isu chedu chii pamuchadhodho nginebere.
Asi vamwe vanoti mari iyi kupedzera hoko padehwe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yatodhindwa uye yangomirira kutanga kuparurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. VaMushayavanhu vazivisa mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail nhasi. Asi mari iyi yatotanga kukonzera gakava guru munyika vamwe vachiti kupedzera hoko padehwe retsindi asi vamwe vachiti inoshanda. VaMushayavanhu vanoti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashanda sezvavakatarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha nekuti kana makaterera mukanzwa zvanga zvakutomutsa bongo zvozvo muvanhu vachiti komari yebepa yacho iripi toda kuiona nokuti vanhu vanoda chavanobata muruoko. Saka ndinoti inini tinenge tasvika pane zvataitemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa. Asi hazvinei nekuti mari yakanga nokuti mari yanga ichitoshanda yemazigi kutaura kuno iri kutoshanda.
Munorevei apa mukatsanangura?
Iriko mari yemuchadenga iri kutoshandiswa. Ndini ndakambotsanangura paya ndikati mari yakanga yawanda muZimbabwe imari yemuchadenga ndiyo yatanga tichishandisa. Yebepa iyi yanga yatosara shomanana zvokuti yakanga yakutongoshandiswa pashoma mumakombi kutenga pamisika ndozvayanga yangosara ichiita nokuti yanga yasara iri pasi pechikamu chimwe chete kubva muzana less than 1%. Saka ndinovimba kuya kwaichaita nedzikamu inenge yavapo zvinogona kunodzoredzera chimiro cheupfumi hwenyika chemari yedu yenyika nekuti izvo zvanga zvatosara zvaita kuti tanga tisina mari yebepa yekushandisa. Hachizvo chimiro chinotarisirwa. Tinotarisira kuti nyikawo inofanira kunge pamari yayo yekushandisa inenge iri yemusi yekubata.
Nyika ingade mari yakawanda zvakadii?
Zvikamu zvingabva pagumi kusvika pagumi nezvikamu zvishanu kubva muzana 10-15%. Inganzi ndiyo mari yatingafunga kuti inga mari gatindi siramberi senyika.
Asika va gwanyanya vamwari kuti mari inenge yatotanga kushaya simba tichitarisa zviri kuitika pamusika wemukoto apa.
Sekutaura kwamaita mukoto and kune vamwe vanomhanya kungoreva kuti mutengo wemari wasvika papi zvisinei nezviri kuitika pasi apa. Tinoona vanhu muzvitoro vanhu vari kungotenga nemitengo chaiyo iri pamari pamutengo wemari chaiwo chaiwo pabhanga guru rehurumende.
Avo vanga vari chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe kana kuti RBZ vapersistence gwanyanya vachitaura vari parunare kuchina. Sezvo tichitema tinadivi retakarerekera tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano avo vari kunzi nevamwe muzanu pf kusanganisira mutauriri webato iri vachris Mutsvangwa ndivo vevamwe vari kukonzera kuti zig ishaye simba nematauriro avari kuita vachiishora.
Vamutsvangwa vari kutaura zvenhema vane shungu dzakawanda musoro mwavo. Kushaiwa simba kwemari yezimbabwe hakuna kutanga nhasi, kwakatanga 1997 musi wa 14 November ndaitawa form 3 ndanga ndisvika tozivi chinonzi economics in the chip. Saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore achakasangana namakore 26 tadosvika 27 years ndimugano ari kushoropodza nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars takabva nazvo paindependence tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka nekuti tanga tiri productive tikaenda paRTGS currency tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local tikabva tasvika manje taapa ZIG.
Nechikonzero chei muchidaro?
Dzese dzinongofa mari idzo dzine nhau yekuti hadzisiri backed neproduction. Hakuna mari inosimba kana techiti tagadzira mari senyika totadza kuita production nekuti tikasaita produce tichapesa tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvibudisa foreign currency mari yacho yobva yatanga kuita crash pa black market tiita sama rates. Chimwe ndechekuti money supply mari inoprindwa munyika inakawandisa.
Zvino revei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number 1 pasi rese gore rapfuura pakuprinta mari nekuti mari yedu yakawedzera ne 2000% dzimwe nyika dzichiwedzera mari ne 10%. Saka izvozvo tikaprinta mari yakawanda anopedzisira marara, hapana mugare. Ini handina mushina anoprinta mari, handisini ndinomanaja central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads ari kubhadhariwa namutuli nqove ichishandisa macash. Sare zvambotarwa kueconomics unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndo anoshandiswa anonga ari 10 years 20 years kwete kugadzira road ungaonotenga chingwa. Saka mari iyo yapowa macontractors uende pamusika mutema onotenga mari pablack market maus. Saka chimwe hurumende yezimbabwe dzigiri budirire izvozvo vari kuramba mari yavo yehurumende. Takavataurira kuti kana ine mechitenda mari yenyu kuti inoshanda right chitambirai kamari yenyu kumapassports. Chitambirai kamari yenyu paduty. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga macommodities avo ekumataxshop ngavabhadhire duty nezig. Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefiwok hurumende iri kuramba right. Saka zig inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende koi isu chedu chii pamuchatodhongi nebere.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union rinoti ndiro rinotenga maruva nezvimwe zvepamagarden zvakawanda kana kuti horticultural products kubva kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose. Izvi zviri kuuya panguva iyo vehurumende nezanu PF vachiramba vachichema chema nerekuti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zvapa kuti upfumi hugwadame. Mashoko eEU aya ndiwo anotaurwawo nehurumende yeAmerica kuti yakatemera zvirango vanotonga nedemo nekuita uori vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi hurumende inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VEU nemuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanenge vari kumusika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF uri kutanga svondo rino kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yekudyidzana kweEU neZimbabwe, tabata nyanzvi munyadzo zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe.
Zvinokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU, ende mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba. Ndozvai kuti vanhu vanotaura kuti vanotaura nemasanctions, asi mukana uyu haunambogara wavharwa, nokuti hakuna zvetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa. Changa takangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa kumasanction nevamwe vanhu vangaiswa kumasanction, asi zvekutengesa nokusatengeserana zvagara zviripo. And ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe here, vari kuzama kutigadzira kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Zvinoreva kuti makambani edu emuZimbabwe vanoda kutora mukana uyu, mukana wakanaka chaizvo, nokuti number one vari kuti kune chino chavanoti duty free, kureva kuti kana tinenge tichiisa ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaicharge duty. Number two vari kuti vanonzi quota free. Quota free ndeyaya kuti havana limit kuti kana matipa zvakawanda zvakadai kana matekesa zvakawanda zvakadai chiregai. Saka mukana wakakura chaizvo kuti dei kuri kuti vanhu vemuZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe Trade Fair nevamwe vakatora mukana uyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexport.
Tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino. Musika uyu wakakosha zvakadii weZITF?
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei. Topa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization unova iyo totongoti bato rakaitwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika. Saka ZITF iyo inofamba nedozvo iroro kuti tiwane kuva netrade kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndopanotatsokutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvine mukana wokuti zvitengeserwe muZimbabwe imomo, asi kunyanyanya zvinenge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika. Saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakadai seizvozvo, zvinoreva kuti vanenge vachida kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona, yatoti showcasing, voona vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai vokwanisa kutenga.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaED Mahembe vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei vatenda mauto enyika yavo nekwavati kubudirira kwaakaita nekutumira ndege dzemhando yemadrones kuIsrael uye kudonedza zvombo zvakakandwa neIsrael munyika mavo. VaKhamenei vasangana nevakuru vemauto enyika yavo nhasi. Nekude rimwe divi, Israel inoti yakakwanisawo kudonedza zvombo zvakawanda zvakakandwa neIran munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navaLuke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu ipo kuedza kuti vana navana shirikadzi nemayuthi tivaitire zvinhu zvekuti vashandise maoko avo. Takaenda kuona kuti mayuthi edu mazhinji vakuita maningi zvindu zviya zviri ngatinge chirungwa dono shona itikati abstract zvindu zvekuita zvisina maningi maoko mukati saka takaenda kuona kuti vadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo
pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa
ngatitaure typical example yekwedu kwatiri betinoshanda tiri kuchipinge uko Chipinge injimbo ine miti yakawanda mawaitera magumtree zvekuti tinofunga kuti susuka vana vakomana vane vasikana tinoda kuti vashandise maoko avo kuita zvekunatsira fenicha vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi kugadzira sipo kugadzira kobhura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semienzaniso
vana vabatsirika vawanda sei kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera
pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20 saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidho achiri able tiri kushanda maningi navo tichipa inonzi psychosocial support zviya zvekutoonana navo totaura navo teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana teidhiskasa navo matopical issues teitaura navo teivapa guidance and counseling ndo kwatakanyakurerekera ikoko asi nekuenda kwenguva definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yatinofunga ndiyo inonzi yep youth education pack
zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatirane pamwe chete nemi vanogona kukubatai sei
vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata noti nesarili ngemari asi ngemaidea chaiwo chaiwo nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega saka tingavada stiri kuti vatibate vanotibata veishandisa foni inoti +26378563264 kana kuti +26378756524
ndeapi mamwe mashoko amungada kusira vateereri tichitarisa basa ramuri kuita iri uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe
ndingada kupedzisira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatiinazvo izvozvezvo togovanawo nevamwe ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega mamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita saka ndaida kupesa nechitika vemawidhos edu shirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo tikavatsvakira zvekuita belifu yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo then mitoriro kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma because tinenge tadzidzisa eculture yehard work hard work ndiyo culture yatinoda kuti dai mayouth edu vangaramba vakaibatirira kuti nyika yedu ibudirire
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaluke mugobo avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki rine vamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC
tinotenda Taboka iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Manheru akanaka vateereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero Nhasi ndinokupai maaudio amakatumira kuchirongwa chino muchipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yechitendero chechikristu nezvechivanhu
Tavarege kutaura vachiti varungu wakatiunzira umwe Mwari. Mwari akasika denga nenyika napasi, haana kusika denga nenyika napasi rewarungu, haana kusika nedenga repasi rewatema. Zvinotaurwa nebhaibheri kuti kumaundi Sinai kwakabuda murenje mana nezvihuta zvakadyiwa nevana vaIsraeri. Munyika menyu muno muZimbabwe makanga muchiwanikwa kumuti usina zita, sadza raiwanikwa pamuti. Kuchikomo chematogen chiripo nhasi pamatipereni South Africa kwaitaura Jehovha Mwari, asi iwo wakati midzimu yavo nekuti havana kunge vachiziva kuti midzimu iyoyo yaitaura kupi. Nhasi tinoda kuti tiudze iwo mai awa kuti havana here munhu wedzinza remwari wewadzimu wavo aitaura pamatogeni uye angavabatsire kuti pamakomo epamatogeni pataure? Havana here umwe hama yemidzimu yavo yakange ichibuditsa sadza kumuti usina zita, vandotaura naye andouchirazve sadza iroro riwanikwe? Jehovha Mwari mumwe chete Baba, asi nhau yemidzimu nemitupo yavataura iyo werengai pana waRoma chapter 1 verse 21 kuenda ku 29. Ndanga ndichida kutaura zvikuru paverse 22-23. Inoti kunyange waiziva Mwari havana kukudza Mwari saMwari, asi wakatotora Mwari wachimuita mufananidzo wechinhu chinofa, wakatora Mwari wachimuita mufananidzo wemunhu anofa. Mufananidzo wemunhu anofa ndipo panowanikwa midzimu, nekuti midzimu inowanikwa pamunhu akafa.
Makadimu koma tanunoka. Ini maonero angu ndeyekuti dei zvichinzi zviri kuenderana zvitendero izvi, tingadai tose mazuva ano taakuendesa nyaya dzedu kuna Jesu Kristu, because iyeye musika wanhu wavanoti ndiye musika wavanhu wavanotumira nezvinhu akazviramba, akatumira Jesu aona kuti nyika yavora nezvivi. Jesu akauya akafira nyika, Jesu ndiye akazoitira kuti shoko richifamba richisvika kuAfrica, nekuti wakazotisiyira shoko muna Matthew chapter 28 verse iri ya 19 na 20, inoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, vababhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene.
Nhau yataurwa iyo yezvechitendero namuzvarawo ataura kuti tinotenda kuvadzimu wedu ndiwo chokwadi chaichaicho ichocho. Izvi zvivau izvi ndezvekubatira pamusoro. Ndichiri kuyeuka rimwe gore ndishandira umwe muchena akandiudza kuti, African, that's why muchisuffer more. Makarasa chitendero chenyu mukada chevamwe, saka muri kunyanya kutambura. Isu tinokoshesa midzimu yedu. Tererai makare kare kwaibikwa mukwerera, mvura yainaya zvakanaka, kukaita matenda woenda unobvunzira masvikiwo. Chero nguva yehondo chaiyo chaiyo vaienda kunobvunzira kumasvikiro, tofamba sei? Asi nekuda kwekuti vachena vaida ufumi hwedu, vakazoona kuti simba revanhu hakuti rikwanisi, ngati varasise chitendero chavo. Tikavarasisa zvatiri kuda zviyana godi nemombe neufumi hwese hwemunyika muno, vanokwanisa kuzvitora. Ndo zvakaitika, ndobva vatipa izvozvo.
Kana Atete vataura nezvechitendero chechivanhu, eya, vanoziva chokwadi. Ini ndinovatsigira nekuti chitendero chedu chaitonamata zvokutoenda kuna Mwari. Tikatarisa iwoyo kuchecha vechikrishaniti, vanochengetedza mitemo inogumi. Isu isati vauya kuno nechikrishaniti kuAfrica, mitemo inogumi taingoitevedza.
Ndoda kutsigira hangu mufundisi chavasarira pari kutaurwa nenyaya yechikristu netsika pane pavasirira. Ichi kana iri nyaya yechivanhu, chainonetsera ndechekuti izvozvi hakuna achaziva kana kugona kuchiita chivanhu chacho nemazvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo ndichikukunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndichikusarisai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri kuVOA Studio 7, Washington DC.
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarohwa 2-1 neChicken Inn. Dynamos yarohwa Tail 1-0. Manika Diamonds yarohwa Cape United 1-0. Wange yaita Mangange 0-0 neNgezi Platinum. Bulawayo Chiefs yarohwa Simba Bora 1-0. Mukuziya nezvenyaya yemitambo yatambwa nhasi iyi, tabata nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambira chikwata cheCape United neBaimo, tikatanga nekumubvunza nezvemutambo weDynamos neTel 1.
Iko zvino izvi nemafambiro anga achiita maresults eDynamos vanga zvisingafadzi. Vanotungamira chikwata vanga vasiri kufara, masupporters vanga vasiri kufara. Saka dai kuri kunzi nhasi havana kuwana result yavawana yekukunda iyo idai tiri kutotaura imwe nyaya izvozvi. Nekuti vatsigiri vacho havana patience, zvekumira vachimirira izvozvo havana. Ende uyewo Dynamos timu hombe kwairi kwacho kwainga irivo palogo hazvinyatsoratidzira ukuru weDynamos. Saka ndinoti result yakanaka chaizvo kunakaka nekuDynamos uye nekubhora rese remuZimbabwe.
Totarisawo mumwe mutambo wanga wakatarisirwa nevakawanda pakati peHighlanders neChicken Inn.
Mukadzitarisa timu idzodzo munoona kuti dzagara dzichingonetsana gore negore. Idhabhi. Saka nekuti dzese dziri kubhuruwayo bhora iroro ragara rinonetsa. Vakomana vanenge vachigara munzvimbo imwe chete vanogara vachitaura nezvebhora iroro. Saka kuti unyatsoti inenge inokunda imwe ndeipi unoishaya. Asi nhasi veChicken Inn zvavo mukatarisa pavanonyora paya panonzi paTwitter yaakunzi X zviya, mukatarisa hendo yavo yeChicken Inn vanga vachingoshoropodza Highlanders kubva nezuru pakuswera kwanezuru ndingangoti svondo rese. Asi ndazongofara kuti vakwanisa kuzadzikisa nekukunda kwavaita Highlanders. Asi mutambo uyu kazhinji kacho unongoenda kwese. Saka ndinorayira kuti changu nyanya kurwadza ndechekuti vakoma vaHighlanders ndivo vanga vari pahome uyezve vanga vatanga season zvakanaka namurayiridzi wavo mutsva Kaimi.
Tootarisawo Cape United yarwa zvakare neManika Diamonds 1-0. Zviri kufambawo sei Cape uku?
Cape ndingati gore rino yanga yatanga zvakanaka, asi nyaya inoyanyonetsa kuCape ndeyekuti havana iye yatinoti consistency. Havakwanisi kuramba vachitamba zvakanaka svondo rino nerinouya nerinouyazve. Vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya vanogona kutadza, vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya kukunewa. Saka haisi timu yekuti mungatomira muchitemba timu yedu. Uyezve kuCape nhau dzemari ikonei dzakatinyararei, asi kazhinji kacho mukaona yatanga kudyiwa kunogona kunge kune zvimwe zvaakutotaurika kuseri ikoko.
Nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambirawo chikwata cheCapes uye cheBaimo achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazigi yapera kudhindwa yangomirira kuparurwa svondo rinouya. Asi vamwe vanoti kudhinda mari itsva uku kupedzera hoko padehwe retsindi. ZITF yotarisirwa kutanga nemusi wechipiri veEuropean Union nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vachiti makambani anobva kunyika idzi anenge ari pamusika uyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele, asi musakanganwe kuteerera chirongwa chedu mangwana nenguva dza7 PM.
Sokuyisikhathi sendaba kuvi